chini chekutanga cha mno zwa njekuti wa mobile committee wakaenda pa media center last year wakaita press conference wakatenderedwa ne vamwe vanhu kumapata akasiyana wakatiyo wakufoma ino United Movement for Democratic Change chazinorewa ukadaro mubato re MDC ne mubumbire mtemo zinorewa kuti watozvidzinga wega mupati saka hakuna hearing inoitwa iko kudzinga nekuti watozvidzinga wasarudza iyo kuti ungo uchienda uchibuda mubato ndoti njekutanga cha mno fanawo zviwa tobatabva izvozvo tichienda kuma elections va committee mangu vatombobuda kuti mubato vachino joina Chapman vachita senator ku Midlands saka takavatanga vasiya vakadaro va committee kuti hatifunei nawo but tazofamba majeni zva committee vakufamba kuti zvidiclare wega kunze kwemutemo vaona kuti izvo maadventures avo insavari kuita hapana munhu ari kuvatora siriya saka vakufamba vachisvibisa zita redu vachishandisa zita redu but hazvibvumidzwi va committee tinotovada patinoda vanhu nekuti hatisiki vanhu hakuna munhu vatinoenga nongota musangano kuti ukure asi zviri kunze kwemutemo kuti vakomisi declare president outside of congress saka tikuti vakomisi vanoda kudzoka mubato vanodzoka zvakanaka vanonyora tsamba yavo toitambira tatambira tsamba yavo toigarira pasi vakomisi vanopiwa nonzi provisional membership irimo mumbc constitution
vakomisi vari kuti ivo zviri kuitwa navamonzora nebato remdc kana nevamwe mubato iroro zviri kuratidza kuti muri kushandiswa nevamwe vanhu kuti munge muchiparadza opposition munoti
havarambidzwa vakomiti kuti vafome political party yavo ine zita ravo yavanoda kuti vange vachitora vanhu vese vanofunga kuti vari kurasiwa nemdc hativarambidziswa chatiri kuramba ndechekuti vanoda kudzoka mupati vachipomera nekuti isu hatikoni kuvaopoza asi ivo vanenge vaaponi kuopoza isusu zvavakutaura zvese zvazvina kana humboo ngavataure chinhu chimwe chete chavanotaura kuti isu tikushandiswa